manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27/2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutombi wadavenga wasvika nhasi masikati nenguva dza12 kubva kuKenya wauya through South Africa ukasvika kuno kuBulawayo. Tikautambira paairport yeJoshua Mukavungo. Tikatora mutombi vakauendesa kunyaradzo Funeral Parlour tikasvika kuvanhu vakaita mini service.
Zimbabwe yobatana mukuchema gamba renyika vaDumiso Dabengwa avakashaira ku Nairobi Kenya nemusi wechina.
Handitauri kuti tirikuronga chii chamunozvana nekuti kana makore avako muchaona anokuudza kuti ndoda kunaya. Murimi tarisa gore na gore rinokuudza nguva yakurima.
Bato guru rinopikisa MDC rosarudza vatungamiri vatsva. Vamwe vakuru vemasangano akazvimirira vosungwa panhanderendege muHarare. Vabereki vane vana vanoshandisa maoko pakutaura kana kuti sign language vochema-chema vachiti dzidzo inofanira kuvandudzwa nekuti vari kusarira kumashure. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wegamba renyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dabengwa wasvika munyika nhasi uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuNtamba Ziduna. Mutumbi wegamba rerusununguko uhu wasvika panhandare yendege yeJoshua Nkabugo Nkomo International Airport muBulawayo Maskati apo watambirwa nehama neshamwari usati waendeswa kuimba yerunyararo kuNyaradzo Funeral Home uko uchange wakachengetedzwa. VaShepherd Nyoni vanove muzukuru wavaDabengwa vanoti urongwa huripo pari zvino ndewekuti vanhu vanenge vakaungana kumba kwavaDabengwa vachiita minamato kusvika musi wechishanu apo pachazoendeswa mutumbi wemufi kunhandare yeWhite City Makare muBulawayo uko veruzhinji vachapuwa mukana wekuonekana negamba ravo. VaDabengwa vakashaya nemusi wechina svondo rapera kuKenya apo vaive munzira kuenda kumusha vachibva kuIndia kwavainge vachirapwa. Vasiya mudzimai amaizodwa Dabengwa nevana vashanu pamwe nevazukuru vashanu. Vanhu vakaungana panamba 36 Diamond Drive 4 Winds kuBulawayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga kandemiri weStudio 7 navanyoni.
Mutumbi wadavenga wasvika nhasi masikati nenguva dza12 kubva kuKenya wauya through South Africa ukasvika kuno kuBulawayo. Tikautambira paairport yeJoshua Mukavungo. Tikatora mutumbi vakauendesa kunyaradzo Funeral Parlour tikasvika kuvanhu vakaita mini service tikatasiya mutumbi ikoko tobvatabva ndobvatauya kumba.
Saka kumba hurongwa hwakamira sei kubva nhasi kusvika pavanoradzikwa?
Kubva nhasi tinenge takaungana kumba chita maservices kusvika musi wechishanu. Musi wechishanu tozoenda kuWhite City Stadium ndopatichava nememorial service yavo musi wechishanu. Taita memorial service musi weSaturday mangwanani tosimuka toenda kuNtabazinduna ndokwavacharadzikwa ikoko.
vazhinji vanoda kunzwa kuti sei vakunoradzwa kundava Nduna iyo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Varikuenda kunoradzikwa kundava Nduna nemhaka yekuti ndo zvavakasarudza mufi vasati vaenda. Vakati kana ndafa ndida kunoradzikwa kundava Nduna kwandinorara pamwe chete nevabereki vangu.
Imiwo muchitsanangura vadhavengwa semuzukuru wavadhavengwa, munhu waamungatsanangura kuti anga akaita sei?
Vadhavengwa actually vanga vari munhu angakanaka zvakare, angari principled, nekuti actually zvavanenge vataura kuti ndo zvandinoita ndo zvaanoita. So he was a principled man, munhu angari angakazvininipisa zvakare, munhu angakanaka chose, especially kumhuri, nekuti isusu semhuri tarasikirwa zvakanyanyisa. Anga ari pillar ku family, apart from kuti actually vakaenda vakanosunungura nyika yedu yeZimbabwe vachirwira rusununguko, asi munhu anga ari pillar mu family yedu zvakare, munhu aida vanhu zvakanyanyisisa, zvisinei kuti uri munhu unobva kupi, unogara kupi.
Saka vadhavengwa vasiya mhuri yakadi?
Vadhavengwa vasiya vana vashanu nevazukuru vashanu.
Saka mhuri yavo yese yakwanisa here kunge ichiungana kumusha muZimbabwe?
Mhuri yavo yese aisati yakwanisa kuuya, tichiri takamirira vamwe vachiri kuuya vari kuAmerica nekuUK, saka ndo vachiri takavamirira.
Vana vavo?
Vana vavo hongu.
Avo vanga vari muzukuru wegamba renyika vaDumiso Dhabhengwa vaShepherd Nyoni vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Congress yebato reMDC yapera nhasi mugweru kuchiitwa zvisungo zvakasiyana siyana pamwe nekusarudzwa kwevatungamiri vatsva, zvinova zvinhu zvazvakamirirwa nevakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Musarudzo dzange dzakatarisirwa neveruzhinji dzaitwa usiku dzimwe nguva pasina magetsi. VaOshman Mube, vatendai Biti naAmai Linet Karenyi Kore ndivo vasarudzwa kuve vatevedzeri vavachamisa. VaAmos Chibaya vadzokera pakuve murongi wemabasa, uye Amai Paurina Mupariwa ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai, uku vavo Base Tole vachiitwa sachigaro weboka revechidiki. Vachitaura mushure mekuziviswa kwevatungamiri vatsva vebato vachamisa, avo vakasarudzwa pasina anovakwikwidza, vatenda vatsigiri nevakuru vakuru vebato nekwavati kuzvipira kwavo kumusangano weMDC vakatiwo vane chokwadi chekuti vatungamiri vasarudzwa vachakwanisa kuunza shanduko ichapedza matambudziko ari munyika. Vati vanofunga kuti nyika dzemuAfrica dzine basa rakakosha mukugadzirisa matambudziko emuZimbabwe, vakati munguva pfupi iri kutevera vachafamba munyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica nedzemhiri kwemakungwa senzira yekupa maonero avo pakuti matambudziko aya ogadziriswa sei. Asi vatova vachatora matanho avasina kuda kuburitsa pachena seimwe nzira yekugadzirisa matambudziko ari munyika.
A new Zimbabwe is coming. Handitauri kuti tiri kuronga chii. Chamunoziva ndechekuti kana makore avako muchaona, anokuudzai kuti yoda kunaya. Murimi tarisa gore, nagore rinokuudza nguva yekurima. Asi une nhamo yewesimbe, ukaona gore unozowanikwa wabatwa nemvura usina amburera. Saka isu tiri kuziva, tiri kuronga musangano wedu so that we are able to answer to the problems Zimbabwe is facing. Nyika haina mutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu. Nyika inofanira kuva nemutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu. Ndokwatiri kuenda iko.
Vachamisa vati kuve mutungamiri hakurevi kuzvitutumadza kana kuita madiro aJorjina, asi kuita zvido zvevanhu, vakati kukundwa kwaita vamwe vange vachida zvigaro hakurevi kuti vanofanirwa kurasa mbereko nekufirwa. Vadoma vaMorgan Komichi navaHappy Mochidziva nemazita vachivatenda sekuva muenzaniso wakanaka wekutambira kukundwa pamakwikwi ekuva vatungamiri. VaKomichi avo vakundikana pamakwikwi ekuvemwe wevatevedzeri vevatungamiri vebato vati vatungamiri vasarudzwa kuda kwaMwari. VaHappy Mochidziva avo vakundwa navaJob Scaler kuve mutevedzeri wasachigaro webato vaudza Studio 7 kuti vacharamba vachishandira musangano.
Vasarudzwa vasarudzwa ende vasarudzwa nevanhu veMDC. Saka so, tine mufaro, I embrace leadership ya mukoma Job Scaler. Tichiti makorokoto kwavari, inisa Happy Mochidziva Bvondo ndinovataiwa ini ndiripo pane zvandaishuvira kuita ndinosadzisa nichitaura naivo kuti vapauti vaite izvozvo.
Muzvare Tabeta Kumalo, avo vaita mudzimai wekutanga kuyesa chigaro webato kubva zvarakavambwa, vati zvimwe zvezvisungo zvabuda pakongresi iyi zvinosanganisira kutambira danho rakatorwa naMushaka Bvumoge Mutsvangirai rekuti bato rive nevatevedzeri vatatu, kuwedzerwa kwenhengo dzeNational Standing Committee kubva pagumi nevaviri kusvika pagumi nevanomwe, uye kuti bato iri ripinde munhaurirano, asi vati nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve dzechokwadi.
Dzimwe zvezvisungo ndedzekuti Congress iri kuteera ya 2024 tichasarudza vice president mumwe chete. Hongu nhasi tine ma vice president vatatu, asi kwata kuenda kuti tasara na 1-1. Taitawo zvisungo zvokuti tofana kutaudzana senyika ino, asi chiripo ndechokuti ngatitaudzane mune muzokwadi.
Vachauton Wende, avo vakunda vaDouglas Monzora pakuve munyori mukuru webato, vati vafara zvikuru nekusarudzwa uku. Vakavimbisa kuti vakazvipira kushanda navachamisa, vachivatsigira pane zvose zvavanenge vachiita.
Irresponsibility yakakura chaizvo kuti unzi ndiwe wamunyori mukuru wesanganoini. Zvinhu zvatinovimbisa, zvatinoona, zvada vasarudzi vemDC vanga vari pano paCongress. Vanoda ivo munyori anenge asingaite sumuka tienzane naPresident.
Mutauriri wevange vachiita sarudzo, vamufundo Mlilo, vati sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Iyi kongresi yechishanu kubva zvakaumbwa bato reMDC muna 1999. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaudza nhengo dzeparamende nhasi kuti hapana chinoshamisa pakurambwa kwemaRTGS dollars nevemabhizimisi vachida mari yekuAmerica, vachiti izvo ndizvo zvinoitika kana vanhu vachishandisa mari dzakawanda sezviri kuitika muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzekomiti inoona nezvebhajeti nemari maererano nemamiriro akaita upfumi hwenyika, vamwe vati vemabhizimisi vanoita izvi sezvo vari kuda kuchengetedza uremu hwemari dzavo apo mari yemuno iri kuramba ichishaya simba.
So you can see the pressure then being requested to use US dollars for those who are selling them.
Ndosaka muchiona vanotengesa kuda madhora ekuAmerica. Izvi ndizvo zvinoitika panoshandiswa mari dzakawanda. Vanhu vane mukana wekushandisa mari yavanoda. Saka vanhu vanoona sekuti mari yekuAmerica ndiyo inoita kuti mari dzavo dzichengetedzeke.
Vanongura nyaya dzeupfumi vanyasha muchishwa vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navanwe kuti kurambwa kwemaRTGS dollars hakushamisiri, vachiti kana hurumende pachayo iri kurambawo maRTGS zvikuru sei pamutero wemota.
Hazvishamisi zvakare nekuti tikatarisa hurumende yedu iri kurambawo RTGS ichitudayo maUS dollar. Tikatarisa pane vaya vanotenga mota kubva kunze vanonzi vabhadhare juti ravo muMaUS dollar kwete muMaRTGS.
Vanwe vatiwo mitengo iri kukwira zvakanyanya nekuti vemabhizimisi vari kutara mitengo vachitevedza mutengo wemari wepamukoto. Vati zviri kuitwa nevemabhizimisi zvekukwidza mitengo vachitevedza mutengo wemari wepamukoto hazvina kunaka, asi vati hapana matanho avangatore vachiti kuvasunga kana kutara mitengo zvinogona kutovhiringa upfumi zvakanyanya.
You can't arrest people for that. Neither can you start instituting price controls. Then that will cause major problems.
Kwanisi kusunga vanhu ava kana kutara mitengo yezvinhu. Zvatinokwanisa kuita chete kuona kuti vemabhizinisi vawana mari mumabhanga, uye kuti vanhu vanovimba nemusika wemari uri pamutemo. Hatikwanisi kushandisa mutemo kumanikidza vanhu panyaya dzekuchinjwa kwemari.
Vanwe vati hurumende inokurudzira vemabhizimisi kuti vatenge mari yekunze mumabhanga, vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti mitengo idzikire. Vati kunze kwemamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica vakawana kunze kwenyika kuti aiswe pamusika weInterbank Forex Rate, vari kutaurawo nemamwe mabhanga ekuSouth Africa avasina kudoma kuti vawane imwe mari yekuisa mumusika uyu. Vanwe vatiwo hurumende haisi kuzotambirisa vashandi nemadhora ekuAmerica, vachiti vari kuita kuwedzera mari inotambirwa nevashandi, vachitarisira kuti mitengo yezvinhu ichatanga kudzikira apo mabhizimisi akawanda anenge ave kuwana mari kubva kumabhanga. Asi sachigaro vekomiti vaFelix Mona vaudza vanhuve kuti vanhu vari kutambura munyika uye vanoda kuziva kuti chii chiri kuitwa nebazi ravo nehurumende kugadzirisa nyaya dzeupfumi panguva ino. Vativo iwo senhengo dzeparamende vanoda mhinduro dzokuenda nadzo kuti vandotsanangurira vanhu nezviri kuitika munyaya dzeupfumi. Vamuchichwa vati veruzhinji vari kutambura uye zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya dzekuti vanhu vagare zvakanaka nekukasika. Vamwe vati hurumende inoona kutambura kweveruzhinji uye ndosaka iri kutora matanho akawanda kurerutsa upenyu hweveruzhinji. Pavaudzwa kuti veruzhinji munyika havana ruzivo hwezviri kuitwa nebazi ravo, vamwe vati bazi ravo riri kuronga kupinza basa nyanzvi dzezvekuburiswa kwemashoko kuti dzigoshambadza zvirongwa zvaro dzichishandisa mitauro yemuno munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anasi asunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport muHarare muzvare Stavile Dewa vanoshanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust uye muzvare Rita Nyampinga vanoshanda nesangano reFemale Prisoner Support Trust. Izvi zvave kureva kuti pasungwa vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe kubva svondo rapera sezvo vamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende. Asi vakasungwa vashanu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasi kuziva nezvekusungwa kwevaviri ava sezvo vapinda muHarare nhasi uye vasati vasumwa nezvenyaya iyi. Asi tabata mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Hongu magweta edu amhanya paairport manherano vatorwa muzvare Rita Nyampinga namuzvare Stabile Dewa vatorwa vachangosvika panhandare yeRobert Mugabe International Airport.
Vari kupomerwa mhosva yei?
Pari zvino magweta edu asitoranisa kuziva kuti vari kupomerwa mhosva yei nekuti vari kumhanyidzana navo mapurisa nekuti vabva kutorwa kubudiswa paairport vachiendeswa ku Harare Central Police ndokwachirufuwa ndokwavari kuendeswa. Magweta edu ari kumhanyidzana nevanhu ivava pari zvino.
Asi pange pambobudiswa here shoko rekuti vari kutsvagwa?
Tichatonzwa kana magweta abva kumapurisa ikoko parecord inonzi muchirungu wanted caution statement kuti ava vanhu vavediwa here kana kuti vangasikadiwa here. Asi tiri kuona kuti kukwira ndege kubuda muZimbabwe yamhosva, ndozvazvoda kureva handitika.
Pane vamwewo vakasungwa vashanu vaya, mungaziva kuti dare richanzwa riini nyaya yavo yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatizo?
Wakasungwa vamataura anosanganisira mukoma George Makoni, mukoma Tatenda Mombe Yarara, mukoma Gamuchirai Mukura, uyezve Namphaso namuzvare Farisai, avo vari kutarisirwa kumira pamberi pedare reHigh Court mangwana makuseni na9 pari kutarisirwa kunzi chikumbiro chavo chekupiwa mubatiso webheu chinzwike mangwana kuHigh Court.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda Fari Parunare muHarare. Vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti vakwanisewo kuita zvidzidzo zvepamusorosoro zvekumauniversities, mapolytechnics nemateachers college. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Amai Lucia Masauso avo vane vana vaviri vanoshandisa sign language vakataura neStudio 7 vachidudzirwa namuzvari Precious Nkomo vekuDeaf Zimbabwe Trust. Vanoti vane makore makumi matatu nerimwe ekuberekwa uye vakapedza zvidzidzo zvavo zveO level. Vanoti mamiriro ezvino aya haasi kufadza vakawanda vakaita saiwo vanenge vaine shuviro yekuenderera mberi nedzidzo yavo.
Macolleges havagamuchire munhu, for example, kana asina ma O-levels ese asina English nemaths. Some might have other subjects but ana science kana kuti maybe anenge asina English havamugamuchiri. Mateachers ikoko akwanisi kucommunicata nevanhu and vamwewo sainziwo inenge ichivanetsa.
Amai Masauso vanoti munhu anoshandisa sign language anokwanisa kuita zvidzidzo zvese zveumhizha zvinoitwa pazvikoro zvepamusoro, asi mukana wacho havasi kuwana.
Inini myself ndinoda zvescience. I also love journalism. Ndogona kunyora steric, but kuti kwekuti ndiende ndinodzidza izvozvo handikwanisa, because ndechitika kuti kuna interpreter here, ndichakwanisa kupasa here.
Mumwe mugari wemuHarare, muzvari Theodora Gasva, vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vakatoora moyo kare patarisiro yekuenda kuzvikoro zvepamusoro.
Kana pasina interpreter zvinonetsa, but kana pana interpreter zvinenge zvakanaka, because zvakaomena kuti munhu ari defi atarise zviri kutaura naticha achitarisa zviri kuitika. So vanenge vakangotarisa interpreter. At the end of the day vanozosangana as a group interpreter na note taker, naivo vari defi vakutsanangudzirana zvanga vachidzidza imomo.
Muzvari Gasva vanoti dambudziko rekutadza kwavo kuenderera mberi nedzidzo rinotangira pakuti mutauro wesign language haukosheswe kubvira mumhuri kana munharaunda munokurira mwana.
Problem inotangira pasi-pasi. Ichikwidza yekusvika kwakumusoro-soro ndokune problem.
Pfungwa yekuti mutauro wesign language uri kutarisirwa pasi inotsigirwa namuzvari Precious Nkomo.
Machallenges vana vari defi anotangira kubva kumba chaiko chaiko, nekuti mwana ari defi anozvarwa nomubereki anotaura, anonzwa. Isusu vana vedu vari hearing tototanga kutaura nako kari mudumbu chaimo. As a parent anopedza nguva asati adiscover kuti mwana wake haataure, dzimwe nguva achimhanyanyawo kung'anga, kumbononamatirira kuna napapa, kumbodii zvakasiyana-siyana, trying to make that child talk. And that denial stage yemubereki inotodhileya mwana kuti akwaye a language.
Vanodzidzisa vatori venhau paUniversity yeZimbabwe muzvinafundo Wellington Gadzikwa vanoti sign language inofanira kukosheswa sezvo iri yemimwe mitauro iri mubumbiro remitemo renyika. Vanoti dambudziko iri rinokwanisa kugadziriswa chete kana vana vese vekuprimary nesecondary vakadzidziswa mutauro uyu.
Kana zvakadaro zvinozovawo nyore kuti muzvikoro zvekudzidzira mahoko izvi vanhu vane masign language vapindewo imomo vachidzidziswawo, nekuti zvese vanonge vachigona asi kuti mutauro ndounenge uchisiyana.
Zvikoro zvinodzidzisa vatori venhau zvigamuchire vanoshandisa sign language.
Zvakatonyanya kutokosha zvikoro zvejournalism izvi, nekuti ndivo vane basa rekupa mashoko. Vanofanira kutoona kuti pane vamwe vanhu vasiri kuwana mashoko aya.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanoti hurumende ichatora matanho ekubvisa zviri kuita kuti vanoshandisa sign language vatadze kuwana dzidzo yepamusoro.
Tine vara rechirumbiro tinoti inclusive education. Tinoda education isingasarudzi. Ndiri kuona requirement yokuti maths nechirungu isingakwanisiki kufufiliwa nevanhu vakaremara nourema ihwohwo. Saka njere dzedu dzinofanira kutiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvisingafani kubvunzwa, nokuti kusati kutobvunza chirumbi kumunhu asingagoni oro asina kuzvarwa achitaura nenzwi rake andoona sokutopata. Saka kana paine rule yakadaro, ii rule yakapata, saka inobviswa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
America nasi iri kurangarira mauto ayo akafa muhondo pazororo repagore reMemorial Day, apo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuJapan kwavari kushanya, uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vari kutarisirwa kuisa maruva paguva rinomirira magamba asingazivikanwe akafa muhondo kana kuti Tomb of the Unknown Soldier. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nyaya yechimbwa mupengo chanetsa zvikuru sezvo vanhu vakawanda vari kurumwa nembwa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
vanodarika mazana mana vanonzi vari kurumwa svondo roga roga nembwa dzisina kubaya nomba yekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo izvo zvavakutyirwa kuti dambudziko rechirwere ichi rinogona kuvhiringa hutano hwevanhu vakawanda vanenge varumwa. Imbwa dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi dzinenge dzisina kuchengetedzwa mudzimba zvinopa kuti dziswere dzichizvifambira muguta reHarare. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti kana munhu arumwa nembwa anofanira kuona muridzi wembwa yamuruma kuitira kuti azive kana yakabaya nhomba yechimbwa mupengo.
Tinokurudzira kuti ngaatsvake muridzi wembwa iyoyo, kana asiri muridzi wayo awane muridzi yeye, okorokora nemuridzi yeye obvunza kuti imbwa yakabayiwa here chirwere cherabies.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chechimbwa mupengo chinonetsa kurapa zvokuti murwere akanonokerwa kurapwa anoguma ave kuhukura seimbwa kusvikira azofa.
Anenge oda kuita kunge zvinoita imbwa, kuda kuedza kuhukura ukasha kudangoruma ruma ndozvinoita denda rinonetsa kurapa rikange rakubata. Vanhu vazhinji zhinji vanobatwa nechirwere cherabies vanozoguma vashayika.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu anofanira kuenda kuchipatara mukati memazuva matatu kubva paanenge arumwa nembwa.
Vaccines aya akazhinji anobaya vakatatu, mukarumwa sanhasi munofanira kusvika mazuva matatu asati apera ndokuti mainjection aya akwanise kushanda.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vanodarika mazana mana vanorumwa nembwa uye zhinji dzacho dzinenge dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Every week tinotowana kana 400 vanhu vakarumwa nembwa, 79 kana 90 ndoo vakangorumwa nembwa dzatiri kuziva kuti dzakabayiwa nhomba. Kuma 300 ndichakutuku hapana mutori nehanya kuti yakabayiwa here imbwa iyo. Saka tiri kuzvikanganisira tega zvedu pachedu tichiziya tichida. Hadzisi kubayiswa nhomba, hadzisi kudzivirirwa, hadzisi kuchengetwa, hadzisi kufamba dzakabatwa, zvinofanira kuitwa pamutemo.
Dr. Manangazira vanoti pasi rose hakuna munhu akararama mushure mekunge arumwa nembwa ine chimbwa mupengo.
Ndo chimwe chezvirwere zvishoma shoma zvatinotoziva kuti munhu akatobatira utachiona hwerabies ari kufa. Pasi rese hapana munhu kana mumwe chete kana kune vane mahospitari nemukurumbira akaita rabies infection akapona. Kutongorwara rabies kufa.
Sekuru Kamwelo Banda vekuCranbourne vanoti zvinoshamisa kuona vanhu vanogara nembwa dzinodarika gumi padzimba dzavo zvinova zvinhu zvisingabvumirwi pamutemo weHarare City Council.
Mumwe munhu achifamba murodha nembwa 15 hakusi kumarizepa kuno kwatinozvimara. Imbwa ngaigare mukedhi. Asi imbwa ngairapwe nekuti icharuma iwewe muredzi mangwana, icharuma mwana wako. Imbwa ngaigare mukedhi. Nekuti dzimwe nyika chadzo vanotorambidza kuti munhu afanota imbwa dzinodarika 4. Vanotorambidza imbwa ngadzite 2 ndedza security pamba dzidze kuvhima churo kuti mwengaenda meupima ndeme dzibate churo dzakawanda kwete. Saka imbwa ngadzigara mugedhi, imbwa ngadzirapwe.
Dr. Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unorayira maguta ose kuti vatevedzere zvakatarwa maererano nehuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Vakati asi mutemo uyu hausi kutevedzerwa. Dr. Manangazira vanoti vanhu vanodarika zviuru zvisere vakarumwa nembwa gore rakapfuura munyika, zvikaonekwa kuti chikamu chikuru chembwa idzi dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo. Studio 7 yakaedza kunzwa kubva kumutauri weHarare Michael Chidemi kuti seika nzuru yavo isiri kutevedzera mitemo inovasungira kuona kuti imbwa dzemuguta dzabayiwa nhomba here kana kuti kwete, asi havana kuda kutaura nezvazvo. Asi vaChidemi vanoti munhu wese anosungirwa kuchengetera imbwa dzake pamba pakakomberedzwa nemudhuri uye paine gedhe rinovharwa kuitira kuti dzisaruma vanhu vanenge vachizvifambira. VaChidemi vanoti kanzuru yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yembwa dziri kungomhanya mhanya munzvimbo dzakawandisa dzisina muridzi wadzo.
Chibwa mupengo hongu zvinenge zviriko, zvinenge zvichiitika. Ndiyo imwe rezeni yatinokurudzira vanhu kuti vanga vakaisa majurawo padzimba dzavo kuti imbwa dzavo dzisange dzinenge dzichifamba dzichizoruma vanhu kuti dzisaparadzire zvirwere. Imbwa dzose dzinenge dziri muHarare dzinofanira kunge dzichibayiwa against chirwere chechibwa mupengo.
Mumwe mushandi wekuZimbabwe Society for the Prevention of Cruelty to Animals uyo akaramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti vanhu vazhinji vari kutadza kuchengeta imbwa dzavo nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu vanofa pagore mushure mokunge varumwa nembwa dzine chimbwa mupengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Vatereri musakangano kuti muchirongwa chedu chelive talk nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hwegamba renyika. Vadhumiso Dabengwa vakashaya nemusi wechina kuNairobi, Kenya, vari kutarisira kuradzikwa nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sokuzoba nenkonzo every evening until azaya ku burial place yakhe nge Saturday, but nge Friday kuzoba le memorial e White City. Siza announce ukuthi isikhathi bani ku 100 years.
Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile lamhlanje kobulawayo lapho wamukelwe emkundleni indizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho.
Kunengi ke konke kumele kwenziwe ukulungisa umuzi. Xa sesilungise umuzi kumele ke sesibutshenise sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani. Jongo kubona izinto zithi mandondo.
Umhlangano omkhulu webandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ugqitshiwe ngokukhetha abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tenda Ipete lonkosikazi Lynette Kereni Kore. Elemelika namhlanje linanza usuku oluqakathekisa amaqhawe atshona ivikela leli lizwe leMemorial Day. Kodwa umongameli Donald Trump ubengekho elizweni esekwethekeleleni kwele Japan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile namhlanje kobulawayo lapho wamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho. Lanxa umnumzana Dabengwa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, iningi lenkokheli kahulumende alibuyanga kuzokwamukela. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abalandeli bebandla lezaphu bebehlabela lapho besalinde isidumbu, kodwa lapho indizamthina isehla kuthule kwathi cwaka. Kwazwakala izililo. Umphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ube nguye yedwa isiphathamandla serhulumende ebesiphakathi kwababuye ukuzokwamukela isidumbu sikaDabengwa. Kude umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obekhona izolo kabuyanga lamhlanje. Abemuli bakubeka obala izolo ukuthi loba nje besamukela inhlonipho yeqhawe lesizwe ephiwe uDabengwa, lokho akusoze kubenze baguqule asebekuhlelile ngomngcwabo wakhe. Isidumbu sithwalelwe eNyarazo eDonington lapho sizagcinwa khona aze ayebekwa. Uzulu wakobulawayo ulayinile eceleni kwemgwaqo, kwathi labo abakade bese dolobheni baphuma emahofisini ngesikhathi imoto ebithwele isidumbu idlula. Umnumzana Strike Mkandla unobhala jikelelwe bandla lezaphu uthi akubakhathazi ngithola kancane ungabuyi kwenkokheli kahulumende ukuzokwamukela isidumbu.
Abakhokheli bakahulumende benze esikufuna thina ukuthi nxa bengancedisa bangene lapho abangancedisa khona, but umsebenzi lo kasikahulumende uDabengwa kakho kuhulumende ulephosabe le minyaka engu-12 engekho kuhulumende, njalo ungaphathekanga umuntu sebenzela ephila kanzima kasifuna ukuthi bese kugcwala ubuchubu ubucococo kahulumeni angathi kuthiwa ngumuntu owevele bemhloniphi isikhathi esiningi so ku right khonoko kuqondile sibili yikho bese vele sikufuna
amalunga webandla lezanu PF aze kulumbuthano abalisa amakhosikazi uAngeline Masuku loUnisa Ndimoyo kanye nomnumzana Absalom Sikhosana yena odeba lahlekelwe
ebeyindoda emadodeni iyakhulu ngikhuluma ngesikhathi lapho engasebenza khona layo siyizanu PF sisonke wayengukomanda wethu sisempini silwele ilizwe sezekhaya wabo ngu-MP wethu wasikhokhela waba nguminista saba sonke kupoliti biro sikhuluma izinto ezakha isizwe seZimbabwe so mina namhlanje ngizwa ngilahlekelwe madolonzima angilamandla nxa inkokheli enjengodube isisukile phakathi kwethu
unkosikazi Mildred Mkandla olilunga lezaphu uthi sebesele lo mlando omkhulu wokufeza izifiso zikamuyi
thina esiseleyo sisele silenkala katha yendaba okufanele sisale siyisunduza ngilethemba ukuhamba kukababa kuyasitshengisa sonke ukuthi kufanele siqine sibambane sipheze lokhu wayekusebenzela ngoba nxa singakwenzanga lokho siyabe simbuyisele kakhulu emuva ubaba thina siyakhala kodwa njalo siyabonga wa-celebrating impilo kababa
Omne wabo kamuyi, umnumzana Sipho Dabengwa, wazise ukuza kwenzakala kusukela lamhlanje.
Sokuzoba lenkonzo every evening until azaya ku-burial place yakhe nge-Saturday. But nge-Friday kuzoba le-memorial e-White City. Siza-announcer ukuthi isikhathi bani.
Udabengwa uzabekwa kibo lapho adabuka khona emanxeleni entaba zinduna ngomgqibelo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiko Bulawayo ngu-Albert Ncube
Ibandla le-MDC likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ligqibe umhlangano walo we-Congress obuqhutshelwa eGweru namuhla lapho male inkokheli entsha egoqela abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Lynette Karenyi Khore. Abanqotshiweyo ezikhundleni lezi bagoqela umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Elias Mutsuri, uLilian Timvius lonkosikazi Tracy Mutiniri. Onqobe ukhetho lokudinga umgcini sihlalo webandla ngunkosazana Thabita Khumalo yena obencintisana lomnumzana Joel Gabuza lomnumzana Bekithemba Mpofu umsekeli kaMakhumalo ngumnumzana Job Sikhala unobhala jikelele ngumnumzana Charlton Wende yena onqobe obekulesi sikhundla umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Daniel Molokele umnumzana David Coulthard nguye osengumphathisikhwama we-MDC Ivandla leli liphumele izinqumo ezijeneyo ezigoqela esokuthi kumele kuqhutshwe inkulumo zokudinga isisombululo konkinga ezithwalise izizalwane zeZimbabwe gadalala lesokuthi kumele uhulumende aguqule indlela aqhuba ngayo okhetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasebekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Weshman Ncube.
Okokuqala besikhampena ngakho sebisa abanikazi benhlanganiso ukuthi kumele siqale silungise umuzi wethu silungise izinto ezisuka zicaphule ziphambanise amalunga ephathi into ezokuthi isikhathi esiningi i-administration yephathi yabe ingaqedakali ukuthi kwenzakalani njengezinto zonezokuthi sicine sisenze i-congress ebusuku ngama-12 ngama-1 ngama-3 siza kulungisa ukuthi nxa sesifika ku-Congress ezayo konke khokho abangasenzakali siyakwazi ukuthi amalungu ephathi abe lokukhonona ngendlela esenza ngayo ama-primary elections nxa sikhetha ama-candidates sithembisile ukuthi hhayi siza kulungisa ukwenzela ukuthi ama-candidate aphume ebantwini kungabi lokucokozela ngoba singavuma kuphela ukuthi amalunga ephathi ku-constituency kokumele bazikhethele umuntu abamfunayo kakukho kungasi kunengi-ke konke kumele kwenziwe kulungisa umuzwethu nxa sesilungise umuzwethu kumele-ke sesikusitshenile sikha sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani njengoba ubona izinto zimbi mandondo yonke into imbi ofuweli bayakhwela intengo yezinto ziyakhwela imisebenzi kayikho kakuthengeki abantu baluhlaza badanile ngenhlupho ezikhona.
Yiziphi izinqumo ezibalulekileyo ezimqoka Ncube eliphumelazo?
Zinenganyana ezokuqala ezokuthi sizalungisa njani iphathi yethu. Nxa sesiqinise iphathi yethu sizakhangela njani ama-national issues enjengokuthi silo hulumende ongela legitimacy, uhulumende ongathenjwa ngabantu, uhulumende ongafuwa ngabantu, uhulumende wabantu abangakholwayo futhi yibo abamkhethayo.
Lo umnumzana Weshme Ncube, omunye wabasekeli bakamongameli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo amapholisa eHarare namhla abophe amalunga enhlanganiso ezulwela amalungelo oluntu amabili abalisa unkosikazi Rita Nyampinga lo Sithabile Dewa egcekeni lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport ngesikhathi bevela phandle kwelizwe. Ababili laba ngabanye babantu abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo labo bevele phandle kwelizwe besethiswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso weZANU-PF. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights amela uNyampinga loDewa athi ababili laba belokhu bevalelwe njalo alisiwe ukubabona, akukaziwa ukuthi betheswa cala bani.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi zokuncedisa abangabayanga lokunhlupho ezikhona elizweni ezinjengokubhadalela ingxenye yendleko zemali yesikolo lokubanikeza ukudla ikakhulu emaphandleni. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukwenza njalo ngemali ayitholileyo kumithelo yokubili ekhulwini 2% wokuthenga lokuthengiselana ngemali kumakhala ekhukhwini loba ekusebenzisa ikhadi lebhanga. Esethula ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali zendleko zikahulumende eye-budget and finance namhlanje uthe ngemva kokuthatha isinqumo sokwehlisa indleko zikahulumende benelise ukuthola inzuzo ethe xaxa eyiyo esetshenziswa ukuncedisa abaswelayo.
Kule ndlela esizifakileyo ezokuvikela laba abadubekayo ama-households abantwana abangelabazali who are head of those households, asebekhulile aba-disabled, sibanika ukudla emakhaya nasemadolobheni, njalo sibanika izimali lokuthiwa ngama-cash transfers, njalo izimali sizivake ku-BIM ukusapota laba bantwana abavele ezimbilini ezingakwanisiyo in terms of education, naku-health care nokudla. Wonke lokho ndawonye kuyancedisa, kuyaphathisa, sibili ukukhangela laba abengenelisiwe.
Qhubeke ethi uhulumende usebenzise izigidi ezilitshumi lasithupha zamadola 16 million ekuncediseni abaswelayo lonyaka kuphela. Uhlelo lokubhadalela intandalo imali zesikolo lwe-BIM luthole izigidi ezithobamnambili zamadola 8 million kunyanga ezintathu zakuqala zomnyaka, kuthi leyo ephiwe abaphila ngobugoga ibizinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amahlanu 250,000. Ugatsha lwezempilakahle lwathola amadola edlula kancane isigidi 1.3 million. Uncube uphinde wathi uzaqhubeka njalo engezelela izisebenzi zikahulumende eholo. Utsholokhu ethimbisa ukuthi ukuqonga kwentengo kuzaphela esikhathini esifishane esilandelayo ngemva kokuba umkambo wemali emabhanga owe-Interbank Market usiqinile, oyiwo olakho ukuthi imali yaphandle edingwa ngamakampani ukuza lungisa impahla itholakale kalula.
Ukuqonga kwentengo kwenziwa yi-parallel market, yi-black market. Yikho kuyisiqoqela, yikho kwenza ukuthi intengo zikhwele. Into esifaka siyitsho nje ebantwini ukuthi hatshi bakithi. Asikho ukuthi khona i-US dollar for nothing akhwela, sekumele ukuthi intengo zikhwele, akutsho lokho. Esikwenzayo njengorhulumente sifuna ukuthi abantu bayithande njalo babe le-confidence ku-interbank market le esiyifakileyo.
Kodwa inhlelo zokunikeza abantu ukudla le mali kukhanya azikaziwa ngabantu abaningi ngoba ukubhaliswa kwamabizo ukuze batholiswe lolo sizo kwenziwa ngendlela eziphansi. Abanye bathi loba kusaziwa ukuthi uhulumende ubencedisa intandane kuhlelo lwebhimu uzamele angene emaphandleni lasemadolobheni esazisa abaswelayo ukuthi babekwazi ukuthi ulohlelo lokubancedisa aluqhubayo. Unkosikazi Nyasha Gamu yena oyisakhamuzi seHarare uthi umangele ngokuthi kulosizo olunjalo oluphiwa nguhulumende kholo.
Uhulumende lokho akutshoyo wenzelwa banjani vele, kuphiwa banjani? Awazake sikuzwa sasibone thina zasibona abantu bencedwa nguhulumende thina. Abantu bancedwa nxa ngama-church kumbe abantu nje laba abalozwela khona uhulumende wethu. Hayi akulanto enjalo, asiyamangala thina.
Abanye bathi loba uhulumende khanya ezama ngazo zonke indlela ukuthi aqede udubo lokuqonga kwentengo osolubhidlize ikholo labantu abaningi elizweni kuzamele aqede umsebenzi womkambo wemali yensitha oyobangela ukuqonga kwentengo. Umnumzana Themba Moyo uthi iParliament kumele ilawule umthetho ovumela ukusetshenziswa kwemali ezishiyeneyo elizweni kusale eyodwa.
IParliament kumele ifake umthetho wokuthi sibe lemali enye, ibe imali uhulumende apha izisebenzi zakhe, ngoba ukuthi izitolo zithi zafuna i-US dollar sibuye lapha uhulumende uholise abantu bakhe amabhondi note akusoke kwenze.
Uncube ukhangelele ukwethula umbiko oveza indleko zikahulumende kusuka ekuqaleni komnyaka kunyaka kaNtulikazi lapho aza kwethula njalo inhlelo ezibhekane lokulondoloza kwentengo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Kipson Bhebhe.
Ngu-Life Talk lamuhla siqhubeka sikhangela impilo kaMnumzana Dumiso Dabengwa awunikezwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa engasoze engcwatshwe emathuneni awe-National Heroes Acamp. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale leParliamente lawele Australia bavote bekhipha umkhokheli walelo lizwe esikhundleni uChancellor Sebastian Kells besithi kasela themba lobukhokheli bakhe ngemva kokuphuma kwembiko yokuphatheka kwakhe endabeni zenkohlakalo. Uhlelo lokuvotela umkhokheli osakhulayo lo oleminyaka engamathumi amathathu lambili 32 yokuzalwa ukuthi asuke esikhundleni lukhokhelwe ngabe bandla eliphikisayo lama-Social Democrats. Elemelika namhlanje belinanza usuku eliqakathekisa khona amaqhawe aleli lizwe leMemorial Day. Umongameli Donald Trump engekho elizweni esekwethekeleleni kwele Japan. Umsekeli kamongameli uMike Pence nguye ocine ekhuluma embuthanweni wokukhumbula amaqhawe wenzelwe emathuneni awe-Arlington National Cemetery duzane leWashington DC. Ikhanseli yakobulawayo ndawonye logatsha lukahulumende olwezempilakahle basungule umkhankaso wokuhamba ezikolo lezibhedlela besipha abantwana abangamankazana umuthi obavikela kugcikwane le-human papillomavirus elibangela imvukuzane yesibeletho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lihlandla lesibili lohlelo oluqale ngomnyaka odluleyo olusungulwe lamhla lugqitshwa ngolwesihlanu. Amantombazana aleminyaka elitshumi kusiya kwelitshumi lane yibo abaphiwa lumuthi wokubavikela kumvukuzane yesibeletho. UDokotela Solayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo, uchasisa ngengozi yomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olwabomama abanatha amaphilisi amagciwane kuthiwa ngama-ARVs. Lento esibakhanya ibabulala kakhulu ukuthiwa cervical cancer, oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hhayi akulaa nkinga, kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane, okuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operate.
Uyaqhubeka uDokotela Ngwenya ethi imvukuzane yesibeletho ingahlangana legcikwane le-HIV ilumatha ngamandla.
Ye, okaningi umkhuhlane wemvukuzane lo womlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papilloma virus, HPV. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube lemvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagciwane, imvukuzane le ibisisebenza ke le gciwana le-HIV. Lokhu kubili ke imvukuzane yakhona ilumatha kwamagama.
Uxwayisa omama ukuthi bengavilaphi ukuya esibhedlela ukuyahlolwa impilakahle yabo ukuze bathole usizo masinyane.
Njengoba kunjalo, mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayekhangelwa lokhu ngezikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusakuqalisa ukuthi kube imvukuzane, ngoba imvukuzane iyabe sekutulete. Njalo labo mama sebaqeda esithi completed family, sebaqeda ukuba labantwababo ukuthi ifamily yabo hayi siyenele, labo mama ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisezivume konke lo mlomo waso, bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu. Yikho ngakho namhla.
Unkosikazi Sanele Mpofu, umzali womntwana oyintombazana ohlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-HPV ngomnyaka odluleyo.
Mina inkazana yami e-grade 7 yavaccinethwa ngomnyaka ophelileyo ngenyaka yona leyi eka-May evikelwa ku-cervical cancer. Vikele uthe lapho esevaccinethiwe last year kazange sike sibone any side effects. So ngithanda ukuqonqosela omama, maybe mhlawumbe yakusesaba ukuthi maybe umntana wami kuzaba lokhu lalokhu ngemva kokuvaccinethwa, ngithanda ubaqonqosela ukuthi hayi kababuye, owami nginje ngiyafakaza ngithi kazange abe lama side effects. Siyabonga kakhulu kuhulumende, ngoba nxa singathi siyakhangela thina ngathesa abantu abadala abaningi bethu bahamba ngendaba ze-cervical cancer. So siyabonga kakhulu lo umkhankaso othe wathathwa uhulumende.
Ikhansili yakobulawayo kanye lohulumende bethule umbiko wokuthi umkhankaso wokuvikela igciwane le-HPV uyaqala lamhlanje ngomvulo usiyaphela ngolwesihlanu. Abakhangelelwe ukutholiswa lumuthi ngamankazana aleminyaka elitshumi kusiya kwelitshumi lane ezikolo lasemtholampilo eseduze labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kufanele ikhansili yaleli dolobho ifake izibholane emalokitshini angelazo ukwenzela ukuthi uhlupho lokusilela kwamanzi lube nganeno. Lokhu kwenzakala ikhansili yakobulawayo isiqoqe umhlangano wesiphangiphangi ngolwesithathu kuyona le iviki ukucubungula lolu daba, ngoba isithi ukusilela kwamanzi emadamu sokusesibangeni esibi kakhulu. Izakhamizi zicitshelwa amanzi okwamalanga amabili ngeviki, kodwa zithi ikhansili ayilandeli ngemfanelo okuhleliweyo. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ubikwa isithi ukuswelakala kwamafutha ezimota elizweni kwenqabela umanisipala ukuthi athumele amatanka amanzi ama-bowsers emalokitshini abe engelawo. Umgcinisihlalo wezakhamizi zakobulawayo umnumzana Ambrose Sibindi usichasisela okuningi okufunwa yizakhamizi.
besicela ukuthi kukakhulu kuzakhamizi lathi singesane le council kwenzela ukuthi into lezi ingasikhathazi nathi ngabona time tableyana siyilandele sise sama ukugcina amanzi eneleyo ukuthi la thenele sokusebenza but okwakhathesi iqiniswa yikuthi uthupho luba khona yikuthi kwezinye indawo amanzi kuyafanele kwamanye amaphepha afayeli ngayo abuya enxa yesithi abuye njenganamuhla kodwa uthole ukuthi ayehluleka ukuya ngesikhathi enxa yefayeli abuye ekuseni agcine kuya ntambama kodwa esakunanzelelayo ukuthi nxa kube njalo i-council la iyagcina ilethile ibhawuza engxa ibhawuza yokuthi aba nohlupho lokuthi babona sokulamalayini amade ngenxa yokuthi abantu ba bengazilungiselanga ukuthi baze bafike kuleso sigaba kusho ukuthi ngayo i-council iyafaka amabholo basebenze ekugezeni bahambe basebenzele ama-trailers.
Uhlupho lolu luphatha njani izakhamizi soluhlangene lokokucitshwa kwamandla amagetsi lokunye?
Lapha eZimbabwe kumbe lapha koBulawayo uhlupho esilale ukuthi izakhamizi zifana lengidi ngathi iyalunywa ngathi iyatsha ngoba uzananzela ukuthi akusakhala ngamanzi akusela amagesi akusahambeli futhi ngoba nxazokumnyama kusahambeli sibona ngathi ihlupho lesilalo kathi esiphoseleti i-council engxenye la ukhulume sofanele ngabe ukungenela zama ukuthi zakazilungisa ngendlela ngawo uhulumente vele uyafaka amanye amagama uhulumente ngiyokufanele alungisele ukuthiwa yi-raw order ukwenzela ukuthi ikati yenzeka udrawa so sibona ngathi la magama asekhona owalesi sikhathi phose asemalutshwana uhambelana labantu i-population esilawo koBulawayo. So ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okokwenza lezihambe ezo tapedele kade yakhulunywa but ikhanye ayipasi but xa engaphasi uhulumende kabe lamanye ama-alternatives okuthi at least enelise ukuthi afakele abantu amagama eduze kodwa bese sithi lo council kazame ukuthi lapho ongela ama-balls khona azame ukufaka amabholo ukwenzela ukuthi at least abantu baphathiseke ngesikhathi sobunzima.
Uhlupho lwamafutha izimota-ke
njengezakhamizi besitshelwa futhi lapha sinanzela i-council isitshela isithi yona kwezinye indawo velele imota zenezo ezithwala izinto azisoe zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula dizela kungaveli khonapho ungakhanyela amalayini akhona amadizi athole ukuthi silamaroli amakhampani ofanele ngayo asebenza abhiza alayini le emagarajini lapha letizi labo ningekho sibone into ezibhava kwenzakalani and khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya odizel le ndaba yamagesi hhayi i-economy ezimbabwe sibili sisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezalungu.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ilondolozo amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekhona le koBulawayo.
Lokhu kuvela ngemva kokuba amanzi eqhubeke silela endaweni.
Uthele kancane wemzulu ehekipi papalaza 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 bemalu Hey, look at the jawla.
Ngehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. isidumbu sikamoyo uDr Dumiso Dabengwa sifike lamhlanje kobulawayo lapho isamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bebandla lezapho ayelikhokhela. Umhlangano omkhulu webandla leMDC oweCongress ikhethe ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tendai Biti nonkosikazi Linet Karenyi Kore ukuthi besekele umnumzana Chamisa. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.